Mumwe wechidiki vanoti havasi kuzonovhota ndiva Nicholas Mhlanga vemunzvimbo yeBinga.
Isu taive takasarudza munhu wetu zvakanaka, asi zviri kutishamisa kuti zvanzi hasisiri muparamende. Saka zvinoreva kuti sarudzo muZimbabwe hadzikosheswi. Ndinorambirei ndichizvinetsa hangu. Ngavangoita zvavanota, vari kutonga.
Wechidiki wekumupopoma kuBulawayo, muzvari Memory Muponde, vanoti vakaodzwa mwoyo nekudzingwa kwakaitwa wavainge vavhotera, naizvozvo vari kuzengurira kupama kunoisa ex wavo.
Zvakatibhowa kuti taiti zvapera zvemaelections, asi tadzokera mazviri futi. Chinonyanya kuti ndifunge kusanovhota inyaya yekuti sarudzo yangu yakachengeteka here this time around. Asi kune rimwe side ndinozvitongesa kuti ndikarega kunovhota, ndaregera ani nekuti vatungamiriri vachasarudzwa vanenge vachimiririrawo neniwo. Saka hamen, hausii kuti ndoenda here kana kuti kwete musi wa9 December wacho.
Mumwe wavanotungamira vechidiki mubato rinopikisa reCCC vaStephen Chuma vanoti bato ravo harisi kufara nekuitwa kwesarudzo idzi.
Isusu sevechidiki veCCC tinoti nyaya yemabyelections iyi, chokutanga tinofanira kuziva kuti mabyelections yakakonzereswa nekuda kwembavha iyo inoda kuba zita reCCC, inoda kuba marepresentative eCCC. Takazviona kuti vanhu vedu vakarikolewa zvisiri pamutemo. Vechidiki nevamwe vanhuwo zvavo vakavhota musi wa23 August, vakavhotera vatungamiriri ivava maMPs, macandlers nemasenators avo nhasi vakaitwa recalled nokuda kweZANU-PF ichishandisa munhu anonzi Sengwe Sangu.
Asi wechidiki webato reZANU-PF vaPeter Matangi vanokurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo kunovhota.
Sevechidiki tinotarisira kuti vechidiki vabude vanovhota neuwandu hwavo, vanoratidza vatungamiriri vavanoda. Sezvo tiri kutaura pamusoro pevision 2030, unova muono mberi, muono wemangwana uko vechidiki ndo vanenge vave pamberi. Saka naizvozvo vanofanira kuti izwi ravo rinzwike. Saka tinovakurudzira kuti vabude neuwandu hwavo vanovhota, vachitarisira kuti kuvhota kwavachaita ndiko kuchange kuchiratidza kujeka kweramangwana ravo kana kusajeka kwaro.
Wechidiki anoongorora nyaya dzevamwe vake vechidiki ari kusangano reWhispers, muzvare Caroline Mutimbanyoka, anoti kunyange vakaodzwa mwoyo, vechidiki vanofanira kudzokera kunosarudza vatungamiri vavanoda.
Zvakakosha kuti kunyange zvichirema vechidiki vazame kuti vadzosere vatungamiri vakanga vakambotungamira pekutanga. Asi toona kuti sekuti mukana iwoyo ndo mimwe yemikana inoshandiswa kuitira kuti vechidiki vacho vatora mwoyo. Ndo zvazvakatoitirwa, asi tinenge tichingokurudzira kuti ngavaende kunyange zvichirema zvakadaro.
Asi kunyange muzvare Mutimbanyoka vachipa kurudziro yakadaro, imwewo nyanzvi yechidiki inoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vanoti havaoni vechidiki vachibuda neuwandu kunovhota.
Vanenge vachiona sekuti kuvhota kwavo hakuna zvakunoshanda, nekuti mukatarisa in less than 3 months vamiririri weparamende wavakavhotera vatobudiswa muparamende. Saka handioni kuti vachavhota futi, nekuti vanenge vaine mufungo wakangofanana iwo wekuti tikavhota futi vamiririri vacho vemuparamende vachangobuditswa.
Vamwe vechidiki vakawanda vataura neStudio 7 vati kuenda kusarudzo kepiri kupedza nguva, nekuti vavanosarudza vanozobviswa pazvigaro zvavo. Nhengo dzeCCC dzechidiki dzekuBulawayo ndidzo dzakawanda dzakadzingwa navachavangu mudare reparamende, zvazokonzera kudzokorodzwa kwesarudzo kuchaitwa musi wa9 zvita gore rino. Dare rekutambira mazita yavachakwikwidza renomination court ragara nhasi mumatunhu ose akatarisana nesarudzo idzi richitambira mazita yavachada kukwikwidza. Matunhu ane sarudzo dzeparamende anosanganisira Cowdrey Park kuBulawayo, kuBinga North nemabvukuta Fara muHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.